Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuse le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 6 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19 ndichiti ezvino zviri muchongwa chedu chanhasi.
Idanho rakanaka kuti hurumende yateerera zvirikutaurwa nevanhu pakuti ivhundiriko chakarerukira inhaka yatakanzirwa nemadzitateguru edu, asiwo zvekare panoratidza kuti pane dambudziko riripo paadministration kurongwa kwezvemaini.
Hurumende inozivisa nezveurongwa hwekuda kukanzura marezinesi akapiwa kukambani yekuchina yeijin kuti ichere matombo kuuzumba kumashonaland east. Vaimbova murongi vemisangano muboka revechidiki rezanu PF vagodfrey senengamu vanoparura bato ravo rezvematongerwo enyika refront for economic emancipation in zimbabwe kana kuti fees, vachiti bato ravo richatorera vakuru vakuru muzanu PF pamwe nemuhurumende mapurazi rogovera kune veruzhinji. Mitambo yenhabvu yekasolaga Premier Soccer League inotanga nhasi munyika zvichitevera kumbomiswa nekuda kwedenda recovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvezvicherwa reMines and Mining Development rinonzi rakanzura marezinesi ekuchera matombo muward 14 kuuzumba akanga apiwa kukambani yekuchina yeJin Mining Company Private Limited. Izvi zviri mutsamba inonzi yakanyorerwa kambani yeJin ichibva kumahofisi ebazi rinoona nezvezvicherwa ari kumarondera mudunhu remashonaland east. Tsamba iyi inoti hurumende yatora danho iri mushure mekutambira zvenyunyuto kubva kuvagari vekwakaseke Ishenya Jina vekuuzumba pamwe nakanzura weward 14 vafajiyo Marowa avakanyunyuta zvakasimba vachiramba kuti kambani iyi ichere matombo munzvimbo yavagere uye kurima. Bazi iri rinoti rakazoitawo ongororo yaro rakaona kuti migodhi yematombo miviri yaida kuvhurwa munzvimbo iyi yaipinda mumisha yevanhu pamwe neminda yavo pasina kuwirirana nevagari venzvimbo iyi. Tsamba iyi inoti kambani yeHygiene ine nguva yekusvika musi wa 6 zvita kuti ipikise danho iri, asi basa rose ramiswa kubva musi wanyorwa tsamba iyi unove nhasi mbudzi 6. Studio 7 haina kukwanisa kubata vebazi rezvezvicherwa kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi. Hatinawo kukwanisa kubata vekambani yeHygiene kuti tinzwe udivi ravo panyaya iyi. Asi mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vanoti idanho rakanaka kuti hurumende yateerera zviri kutaurwa nevanhu vekuuzumba vachirambira nhaka yavo.
Idanho rakanaka kuti hurumende yateerera zviri kutaurwa nevanhu vekuuzumba kuti ivhunde redu takarirwira inhaka yatakasiyirwa nemadzitateguru edu, asiwo zvekare panoratidza kuti pane dambudziko ririko paadministration urongwa wezvemaini muZimbabwe, nekuti zviri kutaurwa nemines ministry kuti nzvimbo yamuri kumaina haina kuvhurirwa kuti imainwe kana kuti iitwe exploration nekuti misha yevanhu iripo uye hamuna mvumo. Izvi ndo zvingadai zvakaitwa pekutanga kuti vasati vanyorerwa gwaro rekuti endai munotsvaga zvamuri kuda ikoko. Paifanira kutanga patariswa kuti nzvimbo yacho iri open here kuprospecting. Saka zvaakuita sekuti vachina vari kuzvifungira vega kuti ndaakuenda kunotsvaga vakadzi maminerals. Ministry iri kuita sekuti yakatozovhunduka. Dai vanhuva vasina kutoita zvejambanja, handifunge kune tsamba iyanga ichanyorwa kuti machina vasuduke kubva kuzvimba.
Tinoona kuti iwe kambani ye Eugene vapiwa kushika musoa 6 zvita kana kuti 6 December kuti vange vachipikisa danho rebazi rezvezvicherwa iri. Tingaona here vachitora matanho iwayo ekupikisa?
Zvinogona kudaro asi handisine kuti kana vakakwana vanoda kuti vapikise danho ratorwa nehurumende uye vachida kurovedzera kuti vane kodzero yekutorera vanhu minda yavo nekupfuura kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo. Ndofunga kuti vachataura nehurumende kuti tichagirei pamwe pekuti tiende kunochera zvavanga vachida kuchera kuzumba ikoko.
Kune vamwewo vamaguhu vane pfungwa yekuti hurumende yatora danho iri nekuti nyika yatarisana nesarudzo, bato riri kutonga rezanupiefu rinogona kunge ratya kurasikirwa nemavhoti arinombowana muuzumba. Munotiwo?
Hongu, mapoliticians always vanofungawo pamusoro pemaelections anenge achiuya. Asi apa ndinoda kuti ndipatsanure politics neadministration. Zvaitika apa iministry of mines uye havana kungonoita rali vobva vataura kuti machina vakobva muno. Vanyora zvinhu zviriko nerekodi. Vakota mutemo Mines and Minerals Act yekuti chero ani naani zvake achakanganiswa kugara kwake nekuda kwevanhu vanouya vachida kuchera muvillage kana mumusha make anokwanisa kuenda kukoti akatobata gwaro reministry of mines ranyorerwa machina ari kuuzumba.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Vaibva murongi wemisangano muboka revechidiki rebato rezano PF kwaGodfrey Tsenengamu nhasi raparura bato ravo rezvematongerwo enyika reFund for Economic Emancipation in Zimbabwe kana kuti FEZ, vachiti bato ravo richatorera vakuru vakuru muzano PF pamwe nemuhurumende mapurazi rogovera kune veruzhinji vasina minda. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Upfumi kuvanhu, upfumi kuvanhu.
Vashaura pavaparura bato reFEZ muHarare nhasi vakafano bata chigaro chevanoona nezvekufambiswa kwezvinhu mubato iri vakamirira kuita Congress vaGodfrey Tsenengamu vati bato ravo rinomirira nyaya dzegutsa ruzhinji kwete kuti vashoma vari mubato riri kutonga pamwe nemuhurumende vazvimbe matumbu nokudya refa renyika vega veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo. VaTsenengamu vati bato ravo richatorera vakuru vakuru vane mapurazi akawanda vari muhurumende pamwe nemuzano PF rogovera mapurazi aya kune veruzhinji vasina kuwana minda pachirongwa chekugoverwa kwevhu richibva kuvarimi vechichena richiendeswa kuvanhu vatema.
Minda tava kutora kubva mumaoko evashoma vanosanganisira mashevhu naiwo vamunangagwa rao purazi tinofanira kutora vosarawo ne 100 hectares dzimwe 350 dzopiwawo vamwe. We are not apologetic. Hapana chinokosha kuti uri president. You are just like anyone else. You are a human being just like me. So everyone must be ready to share. But nyaya yacho hama dzangu maZimbabweans moziva kuti ihondo yatatanga.
VaTsenengamu vashora kusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika vachiti zviri kukonzerwa nekutadza kutungamirira kwebato rezano PF pamwe neuori hwatekeshera munyika vachiti bato ravo richashanda zvakasimba kurwisana neuori. Semuenzaniso, VaTsenengamu vadoma muzvinabhizimusi vakuda tagwirei semunhu ari kuita uori hwakanyanya munyika avo vavati ndivo muridzi wemigodhi nemabhizimusi mazhinji munyika. Vashorawo hurumende yezanu PF nekupa zvizvarwa zvechina nebelarus mabhizimusi akawanda munyika asi zvizvarwa zvezimbabwe zvisina chazviri kuwana vachiti vekunze ava ndivo vari kungomora zvicherwa zvenyika asi zvizvarwa zvezimbabwe pasina kana kobirira zviri kuwana mazviri.
Asi utengesi weMDC ina handichahuoni nekuti utengesi wandaa kuona ndouri kutoitwa nezanu izvozvi iri kutengesa nyika kumachina takatarisa.
VaTsenengamu vashora hurumende nekurambidza mapato anopikisa kuungana asi ivo vachiita madiro aJorjina pakuita misangano nevatsigiri vavo vati mitemo yenyika inofanira kushandiswa zvakaenzana kwete kuti patariswe kuti munhu anenge abuda mbamani. Hatina kukwanisa kutaura nevakafano bata chigaro chemutauri wezanu PF vaMike Bima kutizwe pavamire nezvataurwa navaTsenengamu izvi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kubatika pakuparurwa kweFEZ nhasi panga paine vakokwa vabva kumapato anopikisa akasiyana siyana kunyange hazvo bato reMDC Alliance risina vakatanga kuzotumira mumiriri waro pachiitiko ichi. Vanga vakamirira MDCT inotungamirwa nava Douglas Monzora, vaBenevolence Taisekwa, vakurudzira kuti paite nhaurirano pakati pemapato anopikisa.
Ngatifambei tese sema opposition parties in Zimbabwe. Masikati ano ndakamirira bato rangu. We are inviting you to any alliance, any coalition yetichaita munyika ino, so long itakubvisa the ruling party inonzano PF.
Mutungamiri webato reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vatiwo kunyange mapato anopikisa awanda munyika, mapato aya anofanira kugara pasi oita mushandira pamwe wokubvisa zano PF masimba musarudzo dziri kuuya.
Muono wefizi muono welidi. Asi maitiro atiri kuita zvindo anoita sei anosiyana. Saka saizvozvo ndinoda kuvimbisa kuti panokwana 2023 pachaita sungano yekubvisa zano PF. Ende musungano iyoyo tinenge takamira tose vechiduku vakuru tichiti yakwana nguva yeleadership itsva ichabvawo kune vechidiki vane pfungwa dzitsva dzinoda kubatanidza mhuri yeZimbabwe.
Zvichakadai, vatsenengamo vati havasi kuzopeta maoko vachisiya bato rezano PF richivarambidza kuita misangano nekuvavharira migwagwa kana vachienda kumisangano sezviri kuitwa mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Vaenderera mberi vachiti havasi kuzorega zano PF ichibirira musarudzo. Zvichakadai, vatsenengamo vabata bata nyaya dzakawanda dzinosanganisira kushayikwa kwemabasa munyika, kushungurudzwa kwevaimbo vavarwi vehondo yerusununguko, kusamira zvakanaka kwehupfumi nezvimwe, vakumbira ruzhinji rweZimbabwe kuti ruvaregerere pane zvavakatadzira ruzhinji zvinosanganisira kushungurudza kwavanoti vakaita vemapata anopikisa vasati vadzingwa muzano PF. Vatsenengamo vativo vari kutarisira kuti bato ravo richaita kongresi yaro yekutanga mwedzi unouya, apo pavakatarisira kuti pasarudzwe utungamiri hwebato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti hapana munhu akafa neCovid-19 uye vanhu 34 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Pavanhu vakawanikwa vaine denda ava 11 vana vechikoro, vose vari vemudunhu reMatabeleland North. Sezvo pasina munhu akafa nezuro, uwandu hwevanhu vafa neCovid-19 wakaramba huri pazviuru zvina nemazana 600 nemakumi masere nevashanu kana kuti 4,685. Uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga gore rapera wakasvika pazviuru zana nemakumi matatu nezvitatu zvine zana nemakumi matanhatu kana kuti 133,146. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yekutanga vakanga vasvika pamamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu nemakumi mashanu nezvishanu zvine mazana mashanu nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 3,355,567. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa vakanga vasvikawo pamamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matatu nevanomwe kana kuti 2,633,937. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kusvika panopera gore rino senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Yasvika nguva yekuti tingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhau reReuters rinoti kubvutwa kwemasimba nemauto muSudan kwaisa parumana nzombe urongwa hwanga huchaona France ichirasa chikwereti chemari inosvika mabhiriyoni mashanu emadhora chine nyika yemuAfrica iyi. Izvi zvinonzi zvakataurwa nechishanu negurukota reFrance rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, imwe zvenzira yekumanikidza vakuru vemauto vakaputa masimba. Vakuru vakuru muHouston mudunhu reTexas muAmerica vanoti vanhu vangangosvika vasere vakaurayiwa, vamwe vakawanda vakakuwadzwa mutsaona yakaitika pausiku hwekutanga hwekuvhurwa kwemutambo wemimhanzi weAstroworld nechishanu manheru muguta reHouston mudunhu reTexas. mkuru weboka reshe kuzima kwe moto mu Houston basame upenya vatimira neshe uwandu wevanu wakafa pamwene kukuwara pamusangano babaita ne vatorewe nau mamba kweza panzepe NRG Park. Yashika nguwa yekupinda mchirongwa chatinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhu kadzi muupenyu hwavo.
Ino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu patinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tiri kunzwa hurukuro yedu yekupedzisira namuzvare Gladys Hlatshwayo vebato reMDC Alliance tichizonzwa zvakare kubva kune mumwe mudzimai ari kuSouth Africa ari kushora iye mabatirwo ari kuitwa varwi vehondo yerusununguko.
Maita henyu nekundidaidza muchirongwa tisarango ndinonzi Hlatshwayo Gladys. Ndiri Secretary weInternational Relations kana kuti Secretary anoona munyori anoona nezvekudyidzana kwedzimwe nyika mubato removement for democratic change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa.
Ko panyaya yamataura yakadeedzerwa nefadaki yenaurano munoona zvichitambirwa here?
Isu sekutaura kwatakaita semovement for democratic change ndo inova position yedu. Kutaurwa nefadaki zvekutaurwa neAfrican Union ndo zvatiri kutaurawo isu removement for democratic change. Tiri kuti isusu dambudziko remuZimbabwe ndiri kuti we've got a governance crisis. Utongi wedu hauna kumira zvakanaka, tinofanira kugadzirisa. Tinofanira kugadzirisa nyaya dzese dziri kunetsa kuti tikwanise kupedza maproblems atinawo nenyika dzekuchamhembe. Saka isusu tinotambira zvakanyanya position yesadhaki, tinotambira zvakanaka position yeAfrican Union kuti dialogue is the only way forward. Saka tinovimbawo kuti hama dzedu zanopf nemamwe mastakeholders ari muno muZimbabwe achatambirawo pfungwa iri kupiwa kubva kune ma Southern African Development Community members nemaAfrican Union members.
Aiwa, tinokutendai muzvare Gladys Hlatshwayo vebato reMDC Alliance vanga vari kutaura ivo pamusoro penyaya yenhaurirano dzavanoti dzinofanira kuitwa sekudedzerwa kwakaitwa nesadhaki. Regai timbonzwa kubva kuSouth Africa kune mumwe mudzimai vari kutaurawo vachinyunyuta pamusoro pemabatirwo ari kuitwa varwi vehondo yerusununguko.
Magadi, zita rangu ndinonzi Chesi Charuma, ndiri muJoburg, South Africa. Ndoda kungotaurawo maererano nekusungurudzwa, kutambudzwa kukuitwa vanhu vakasungunura Zimbabwe ine mahovheti edu ana mai vedu nana baba vedu vakatisunungura vakatirwira kubva mumapamefoni nyika ichizosungunuka kumzvikidzwa navo. Chokwadi zviri kuitwa nehurumende yeZANU PF kana mudzimu yanambeya nehanda nasekuru Chaninu kana sekuru Kagoi vanokutendeukirai vanhu veZANU PF. Muri kuvashungurudzirei vanhu? Chamuri kuvashungurudzira chii? Vatadzei? Imhosva here kutaura kuti aiwa chikafu chamuri kutipa hatisi kuguta toda kuti chiwedzerwe? Saka zvichema zvichagumizwa kuenda kuna purezidendi nekuti muZimbabwe mune chinhu chinonzi mapurisa chinogona kusunga vanhu.
Sei muri kudaro amai Charuma?
Manesi akada kudemonstrata muri kusunga. Maticha akada kudemonstrata muri kusunga. Vanhu zvavo vanhu vemaopposeni vakada kudemonstrata muri kusunga. Mahovheti vakakurwirai vanhu veZANU PF. 2008 manganga madyiwa imimi nazangirai. Dai pasina mahovheti akarova vanhu akaita kuti vanhu vavhoterwe vavhoterei ZANU PF. Vakazovhota nekutya vanhu kutya. Zvakabva kumahovheti kuti murambe muri pachigaro. 2018 ZANU PF yakadyiwa naChamisa. Mahovheti akamira zvakareva akakurudza vanhu vakadinidini vanga vakamira nemusangano weZANU PF. Nhasi chashata chii? Vanhu vakurwara mukati vadzokera kuti here kubata pfuti vachirwisana nehurumende yeZANU PF. Inga muhurumende macho imomo munotoriwa nemahovheti ana mai opa muchinguri mahovheti. Hamunzwi tsitsi. Shuwa makanyarara, president vacho vakanyarara kuti zii Maovetaja harimo hurumende akanyarara kuti zi asi china imedwe izvi zvinoshungurudza kana mwari wekudenga hafari dzimwe nyika dzisikufara nazvo zvinhu zvinoitika izvo hadzisikufara nazvo isusu vana vezimbabwe kusatotaura hedu asi zviri kutirwadza nekuti ndo vakaita kuti tisungunuke hondo inini yakarwiwa ndiri mwana mudiki asi ndakaona kushungurudzwa kwaitawa vamwe vamwe vanhu vakaenda kuhonda havana kudzoka vamwe vakayaremara vamwe vakuhwara nepfungwa vamwe vari kusvupika mamabheti ezimbabwe ndo yegara unhunga sosve nemuromo dzimwe nyika yagara kamusi haiwa hurumende zvanopevwa ndopai patinozoti mukomana ngaapinde hake nekuti ane zvido zvevanhu ane zvido zvevanhu ane zvido zvemaovheti ane zvido zvemanesi zvematicha zvemadhokta ane zvido zvemayuthi kuti aende kumabasa saka ngaapinde zvake mukomana
aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kuna amai Jesse Charuma vari muSouth Africa ini ndiri Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
iko zvino tochipinda muchirongwa chatinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu kana kuti our lives nhasi tiri kutarisa tsaona yakaitika kuRushinga kuMashonaland Central uko nhengo sere dzeimwe chechi yechipostori dzakanyora murwizi Mazowe padzaiedza kubhabhatidzana tsaona iyi inouya mwedzi mishoma imwe tsaona yakadai yaitika kumapostori ekumasvingo vamwe vanoti mapostori ari kuzvidza nzvimbo dzinoyera vamwewo vachiti mweya yemadzinza ndoini kukonzeresa tsaona idzi muhurukuro yedu tabata mutungamiri wesangano revarapi vechivanhu rezinata sekuru George Kandiero takatanga nekuvabvunza kuti vanoti kudii netsaona dziri kunzi nevamwe dzine chivanhu idzi
tinobatikana tinoshushikana angave mafiro acho akasiyana asi kana dziri nzira dzinoita kuti tinogona kuzvidzivirira kana kuti taigona kusa kuti munhu afe tinoona isusu sesangano tinotora zvese n'anga nemaprofita kwedu kuassociation saka tine dzidziso rakakura ratinopa apa panjodzi dzakaitika idzi kune nzvimbo dzinoyera dziri muno muzimbabwe dzakasiyana siyana dzine maitirwo adzo adzinoitwa kana vanhu vachida kushandisa nzvimbo iyi kunyanya zvinhu zvechivanhu kana zvechiprofita izvozvo uye kune zvinhu zvokuti dzakupinzana pamabeliefs kana kuti kumakufungiro ekuti chakati ukaita zvakati zvinoita zvisingaiti nokuti inini handina kumbobvira ndashambira upenyu hwangu hwese zvonzipinda mumvura umu nekuti iwewe rwozi wanamatirwa nanhingi kana kuti unobhilivha nezvakati waakufunga kuti zvinoita hakuna zvinhu zvakadaro saka chinhu zvinosuwisa chaizvo ichocho kuti tabva tasvika pachirungu anoti brainwashing yakasvika malevels akadaro ekuti tinosvika takusiya mhuri takusiya vana nezvinhu zvisina nebasa rese zvisina maturo asi uye tichitarisa futi rimwe divi racho randambotanga kutaura rekuti kune nzvimbo dzinoyera dzekuti tinofanira kunga tanga takumbira kuwaridzi wedunhu munzvimbo dzatinenge tiri nokuti munoona kazhinji kacho vanhu vanenge vafamba kubva kwavabva kuti vaende panenge pane mvura iyi
tichiona sekuru apa pari kusangana zvinhu zviviri chikristu nechivanhu kune vamwe vanoti havatendi mutsika dzechivanhu zvichizoita kuti vange vachipinda munzvimbo dzamunoti dzinoyera maonero ekuti vanenge vazonzi vanyura munzizi idzodzi vanenge vasina kuchena vaine zvechiwanhu zvavanenge vakabereka
kana kuberekeswa neve ukama kana nemadzinza imiwo munoona sei
zvinogona kudaro plus nyaya yehukuru kana tiri mumatereke mukana imo muzvitendero medu nyaya yehukuru tinogona kuti kukandirana mhepo izvo zvinoitika tinogona kuti kugadzirisana pachedu kana iwo ukama imomo tinoita futi izvozvo kuti pamwe une zvawakaberekeswa ndoo sezvomanzwa ndataura kuti kuchikiro kune vakuru kune ana mambo vari kunzvimbo iyi unogona kutovhenekwa kuti zvinoita here kusaka manzwa paya ndati umwe unotorambidzwa kunza hazvina kujeka zvinhu zvenyu zvamunoda kuita izvi
imi sezinata matimune mapostoro anouya achiita nhengo dzenyu zvinhu zvamunovadzidzisawo panyaya dzakafanana naidzodzi dzekuremekedza nzvimbo dzinoyera
chipostori ndechekuti kana munhu achiuya kuti auya kusangano redu tine maexisting structures ariko kudhara kumaprovince kumadistrict kumasevo kumabranches nekuti kuna mukuru wekereke yakati saka tinoda kuziva kuti munhu yabva nechekupi vamwe vacho matamba atitoapi nekuti munoona zvavanozoita izvokuti nhasi wapinda sangano iri mangwana wakuda kutoita mukuru zvinoda kutanga zvavhenekwa izvozvo asi dzidziso tinovapa tine constitution uye tine code of conduct yatinoshandisa ndo yatinongoshandisa futi kune vanorapa pachivanhu zvinhu zvinoitwa nezvisingaitwi kana uchida kuita zvinhu zvakati zvakangofanana nezviwildlife zvekushandisa maanimal but tine murauripo unotaurira kuti masteps anotorwa ndeakati akati akati zvese zvakati
aiwa tinotenda zvikuru sekuru kandiyero nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu
aiwa tatenda nesu
nhau dzemitambo makundano enhabvu ekasolaga premier soccer league emwaka uno asimuka zvine mutsindo nhasi asi mudzinhandare muine vatsigiri vashoma shoma michael kariati anotipa nyaya iyi
mitambo yasimuka zvine mitsindo kumativi mana ese enyika vamwe vachifara vakunda asi vamwe vachichema vatorerwa mapoints ese matatu chikwata chine mukombe uyu cheFC Platinum chasimudza mitambo yacho nemapoints ese matatu mushure mekuzvindikita 10-6-1 mumandava stadium vengezi Platinum Stars vanaisawo zvibodzwa nekurakasa Blue City 5-0 mubaobab stadium zuva ranhasi ranga riine mitambo mishanu yepsl mublawayo harare kariba mondorongezi nezvishavane asi mashoko atawana kune vanga vari mumitambo iyi anoti mudzinhandare umu manga muine vatsigiri vashoma shoma vakawanda vacho vagara kumba nemhaka yekudhura kwemari dzekuripa kunoona mitambo iyi vateveri venhabvu vari kubvisiswa madhora 10 kuona mitambo yepsl mari iyo vanoti yakawandisa muongorori wemutambo wenhabvu vatawanda tafi renyika vanoti mutambo pakati peblack rhinos nehighlanders munational sports stadium wanga uine vanhu vasingasvike 30
hakuna kuya vanhu handikanyepe uzvaikomplaina kuti matickets achari kudhura hakuna kuya vanhu
vanga vari munyamunga stadium pamutambo wecapes united nezpc kariba vanoti vanhu vanga vari munhandare iyi vanga vasingasvike 100 izvi munyori mukuru wezimbabwe national soccer supporters association vajoseph mutau vanoti zvakonzereswa nekuramba kwepsl kudzikisa mari yemubhadharo yepagedhe
takataura nepsl tikati mari idzi dzamurikuda kuti vanhu vabhadhare dzakawandisa dai madzikisa vakaita nharo vakaoma musoro asi ndinoda kungotenda vatsigiri vedu nekuteerera kuti vasaende kunoona bhora
mumwe wevanga vari mumutambo wecapes united nezpc kariba ndiloid tembwe uyo ari kutarisirwa kutora basa remurairidzi wemakepekepe zvichevera kudzingwa basa kwadarlington dodo iyo makepekepe yaita mangange 00 nezpc kariba mitambo yekutanga kwemwaka iyi yanakidza zvikuru black rhinos ndokutora mapoints ese matatu mushure mekurova highlanders 2-0 chicken inn ndokudamburawo cranbourne bullets 1-0 mitambo yeleague iri kuenderera mberi mangwana paine mitambo mitatu muHarare, Bulawayo neMutare. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndine Jonga, kandemire ndichiti murare zvakanaka vateereri.